Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina, chikumi 21, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masoja anorwisana nevanotengesa mumigwagwa yemuHarare muchiitiko chakasiya mamwe masoja pamwe nevanotengesa mumigwagwa vakuvara. Nhengo mbiri dzedare reparamende dzeMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa dziri kukwikwidza musarudzo pasi peMDC Alliance dzinodaidzwa kumatare eMutare Magistrate dzichipomerwa mhosva yekuratidzira muna 2016. Bato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe roronga kupinda mumawodhi emuHarare richiratidza mutungamiri webato pamwe nevachakwikwidza musarudzo kuvatsigiri varo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masoja akarwisana nevanotengesera mumigwagwa yemuHarare neZuro zvakasiya zvaita kuti mamwe emasoja aya pamwe nevanotengesera mumigwagwa vakuvare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvinonzi masoja ndiwo akakonzeresa mhirizhonga iyi sezvo achinzi akatanga kubvutira vanotengesera mumigwagwa zvinhu zvavaitengesa. Mumwe wavanotengesera mumigwagwa vatinei chipako vanoti vakakuvara zvikuru mumusoro wavo mushure mekunge varohwa nemasoja.
Ini ndandakagara apa ndakagara apa kubva kwabva mukomana anotengesa kuna First, asi ndasandamuona First kuti mukomana wekuna wekuna First achitochema achitokana ndibatsirewo vanhu vadao ndiuraya. Then ndobva ndatosumuka apo ndatanga kufamba ndichienda ikoko because anga akatarisa uko. Ndobva ndotoona ndichi mukomana una First ndisati ndanzwa nyaya ino ndeyai, akatotsvuka ropa achitochema. Mumwe wacho naone musoja anga ari musivi. Ndichitosvikawo ipapa masoja mamwe acho naanga aine muinifomu achibva achati achibva asvika zvikanzi exactly vakomana vakandirova ndivava varichi vari panapa. Obva ndatobatwa newani. Takutokikirisana paiuri kundibata nezuro ini ndasitomborimo mutaun uri kundibata inda zvanzi makandirwa nezuro ndatotokikirisana paipa akomana obva azopindawo muaction. Takikirisana paipa ndandamukurira chi ndandamukurira simba ndobva azondirova panapa.
Mumwe anotengesera mumigwagwa vaDavid Muzondiwa vanoti vakatozorwisa masoja aya vaona kuti vakange vave kukuvadzwa. Mamwe emasoja akaonekwawo neStudio 7 achitemwa nematombo nevanotengesera mumigwagwa ava vakabva vawira pasi, uku veruzhinji vachiita rutsoka ndibereke vachiita ziva kwake aziva kwake.
Kumana vakagara vangu makawa zvehobhiseni nebhozi ndereMDC nderemusangano. Saka vakomana vanowanzopfuura zvavaitombomuka vachiita sebati tinenge takangonyarara. Saka pava tanguziva kuti ndonyaya yavarongouya zotovera panapa yoti vagara vakamaka panapa panyamusaka peMDC.
Mumwe anoshandira mumigwagwa vaGilbert Zengeni vanoti sezvo vaishandira pedyo nemahofisi ebato rinopikisa reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vanoona sekuti masoja akavarwisa sezvo vazhinji vavo vachishanda vakapfeka hembe dzeMDC.
Taitika pane mumwe mukomana anosenza musichita anotengesa maheu. Saka abva kumusoro uko achimhanya anga aradzwa kuti anga arohwa Festes. And then abva asvika mubva asikupoterawo pati zvikanzi akomana ndibatsirawo na kundirowa. By then ipapo anga achirwa nemunhu 1 masoja about 7 anga arikumashure achiita se vachitevera. Then pabva asvika, saka isusu panapawo tiri vakomana anosapota MDC yavachamisa vazhinji vanga vakapfeka chiregalia. Komana ndipo vabva vangosvika mubva vangotikomba zvikanzi ndo vamwe vachina ita se munhembe dzavakaita se dzavakapfeka. Saka isuwo sevanhu tati hatingangorohwi bhozi munhu akapfeka chi akapfeka hembe dzeami because tinoziva kuti this is not echi we are civilians, we have the right to defend ourselves kana taita se tatakwa nevanhu vakaita seivavo. Saka tazvidefenda not on the intext yekuti tioda violence asi kuti achiita se tachizvidefenda sezvo tachirwiswa nevanhu vangu vakapfeka hembe dzeami.
VaZengeni vanoti zvava kuitwa nemasoja izvi ndezvekuedza kuvhundutsira vanhu zvikuru sei vari mumadhorobha pamberi pesarudzo.
Mwanina ndinete ndinononge vakatofuriwa pavakatora nejunda yakaitika. Saka vangoona kuti kushandisa chisimba kuma civilians kunogona kuintimidate main civilians kuti azotya kuvhota panguva yatakatarisana.
MDC yavachamisa inoti waizi kufara nemasoja anonzi akaendeswa kumaruwa uko kwaanonzi ari kuvhundudzira vagari vekumaruwa pamberi pesarudzo. Mutauriri wemapurisa amai Sherry Charamba vanoti havasati vatambira nyaya iyi semapurisa. Nekune rumwe rutivi mutauriri wemauto vaOverson Mugwisi vati vachaferefeta nyaya iyi vozotura mashoko epavamire semauto panyaya yekurwisana kwakaita vanotengesera mumigwagwa nemasoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo mbiri dzedare reparamende dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa uye dziri kukwikwidza dzakamirira MDC Alliance musarudzo kumutasa Central dzinoti vaTrevor Saruwaka navaDeputy Chimini vari kumutasa South nezuro dzakambodaidzwa kumatare eMutare Magistrate dzichipomerwa mhosva yekuratidzira muna 2016. Kuratidzira uku kwainge kwakanangana nekuratidzira kusafara nehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi nhengo dzeMDC Alliance idzi dzinoti zviri pachena kuti kudzidaidza kudare panguva yekutsvaga rutsigiro kuda kudzidzivirira kuti dzikwikwidzane nezanupf zvakasimba sezvo dzichipedza nguva dziri kumatare. Nhengo idzi dzinoti maitiro ehurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa haana kusiyana nezvaingoitwawo nehurumende yava Mugabe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezanupf vaSimon Kayamoyo kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Asi nyaya zhinji dzekuratidzira munguva yava Mugabe dziri kuraswa nematare edzimhosva kusanganisira yaipomerwa Pastor Ivan Mawarire. Blessing Zulu Studio 7 abata vaSaruwaka kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Ichokwadi kuti sonzo rapera takatambira matsamba kubva kune magweta edu kudzidzisa kuti takatichitikana kuya PF kuti vatwendi rinowa nezuro. Saka ndakatobatana navanarebo Chibili Muandandi ndifanira kumira Mutare naye. Iye wakatobva kuHarare kuya kwaMutare, ini ndakangobva zvangu kwaMutasa kuya kwaMutare nezuro. Tikasvika takangotirwadza ndechekuti hatina kukwanisa kupinda mukoti. Zvinova zvataitarisira ndokuti hapana nyaya iripo zvayo. Gweta redu takati tsvagiridze kuti chii chiri kuitika. Varakanoona PP vakaudzwa kuti vedare havana shungu nekuendera mberi nenyaya iyi. Tachibvunza kuti saka tatasheedzerwei, hapana akanyatsotipa mhinduro inoguta. Asi takazviziva zvedu kuti ndozvinongoita zvano kana taakuenda kusarudza. Vanotsvaga nepese kwavanogona kuti vativhiringidze urongwa hwedu hwemakampeni. Kunyanya makandidheti avanenge vachiona seakasimba zvokuti zvinovhiringidza zvangu. Ndosaka ndiri kuona vakatsvaga nyaya yekuda kuedza kungoshungurudza vanhu vanotsigira MDC, kushungurudza mhuri dzedu nekungoshandisa masimba avo zvisina mwero kuti varambe vachidzvanyirira varwiri vesununguko muZimbabwe.
Saka nyaya iyi yapera here kana kuti makanzi munogona kuzodaidzwa nemasamanisi?
Kupera haina. Kupera haina nekuti hatina kutopinda mukoti macho kuti idudziro kunzi yapera. Asi vana PP vacho gweta redu ichitaura vanga vachiti vari kushaya kuti nyaya iyi ichada kuzoitwa rini uyezve ine musoro here, bcause kwavari inyaya isinga yavasingakwanisi kuti inohwina. Haina mukana wekuti hurumende inokwanisa kubudirira panyaya yavo iyoyi. Asi toziziva kuti zvakawanda kana muchitondera mazuva aimbogadzirwa yesection 21 yaingotungwa vanhu vachizonzi after 7 days magweta ehurumende achiti anono api. Nguva yese hapana vakabudirira, asi vaingoshandisa mutemo wacho kuti vashungurudze vanhu veMDC nevemaopposition party. Tatongoona zvichienderera mberi even munguva yaakunzi kwaane new dispensation tikuona kuti muchiri kuona kuti leopard doesn't change its color, its spots. Zvando zvatirikungoona kuti ndozvekare utongi hwaMugabe nevaMnangagwa hwakangofanana, nekuti mazuva aMugabe taingosungwa sedzwa kumatare pasina mhosva dzataparwa. Zvatiri kuona zviri kuendera mberi munguva yaMnangagwa tikungodaidzirwa nyaya dzisina kana nematuro wese, tipedzerwa nguva yekuti tionane nevadzigiri vedu chitagiro chikiro takatarisana nesarudza takatarisana naye.
Nyaya murikunzi makapara ndeye yapi?
Inini na watchmeni tikunzi takademonstrate iri vaviri. Ini ndakatosungwa ndiri ndega, watchmeni wakazosungwa 3 weeks after inini ndasungwa. Asi pandakasungwa ndaipomerwa mhosva yekunzi ndaratidzira. Magweta angu akatonoyo kudzurudzana nemapiti. Izvi zvakamboitika kupi kuti mutemo weposa unobata munhu ari 1. Nekuti mutemo wacho unotanga kuerenga kuti vanhu vazhinji vanotangira pa15. Saka hazvitarisirwi kunzi kana painzi pari kudemonstrata nemawandiro anga akaita mota dzemapurisa nemariot police kuti panzi vagona kungobata munhu 1 chete vari kunzi pari kudemonstrata. Zvava zviri pachena kuti hapana demonstration yainge iripo, asi yainge ingori nyaya yekuti mapurisa mago acho achiedza kudzivirira udzvinyiriro wamugabe waisada kungoona munhu anorwira kodzero dzevanhu. Saka vangondionawo ndichizvagira mutown vakatoti muhewa mukanda wekushungurudza mwana weshanduku ndokusungura vandakaita. Imhosva yekunzi waifambira emamutare iyo tsigira zvinotungamira bato rezvino remdc.
Mumiriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kumutasa Central waTrevor Sarwaka vari parunare kwamutasa kwakare kuManicaland naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reMDCT inotungamirwa namuzvara Tokozani Kupe nemugovera uno riri kuronga kupinda matunhu emuHarare richiratidza mutungamiri webato pamwe nevachakwikwidza musarudzo kuvatsigiri varo. Mutauriri webato iri muzvare Linda Tsungirirai Masarira vanoti bato ravo ratora nzira iyi yekupinda muvanhu vachisangana nevatsigiri vavo pane kuita musangano mukuru muHarare, vachiti vatyira kuti vamwe vemapato vanogona kuvakanganisa. Muzvare Masarira vanoti musangano wavo wemugovera uyu uchatangira muHarare Gardens uye vanotarisira kusvikawo kunzvimbo dzakaita seChitungwiza neAirport. Semangwe mapato anopikisa vanotiwo havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa gadziriro dzesarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Urongwa uyu uchatanga musi wemugovera paHarare Gardens, patichatenderera mumadistrict atinawo muno muHarare tichiratidza mutungamiriri wedu. Nekuti sarudzo dzegore rino dziri polling station based, saka taona zvakakosha tigononosvika munharaunda dzakasiyana-siyana tichivaratidza mutungamiriri vachigonanosangana nevanhu vachitaura navo. Naizvozvo tanga tine mayouth eHarare province mastructure edu tichigona kunovazivisa nezveurongwa uyu kuti vagone kuti vanounganidza vanhu munzvimbo dzachasvika tichimira tichitaura nevanhu tichitenderera Harare yese nekuratidzira mutungamiriri wedu wesarudzo dzegore rino President Dr. Tokozani Kupe.
Ko vachamirira bato mumatunhu akasiyana-siyana kana kuti muri kungoratidza mutungamiri webato chete?
Tikufamba tichiratidza mutungamiriri webato nevamwe vatungamiriri webato nevachamirira munzvimbo dzakasiyana-siyana patenge tichitenderera ipapo, nekuti tichatenderera Harare yose. Kutaura kwandaita tichatanga paHarare Gardens tofamba takananga kuHarare West, tobva kuHarare West toenda kudzivarasekwa, tobva kutoenda kuwadzana tichifamba takadaro kumufakose Glen Zibudiriro chazonobudira tiri kuAirport tabuda nemuchitungwiza.
Ko makadii kungodaidzira musangano wekuti nhengo dzenyu dzinongouya panzvimbo imwe chete pane kutenderera matunhu ese amuri kutaura?
Zvekuunganidza vanhu panzvimbo 1 tinoona kuti mamapato anopedzesera kwaane mhirizhonga, kwaane nyonga-nyonga kana tsaona dzinenge dzichiitika nekufambisa vanhu vari munzvimbo dzisina tsarukano. Isu tiva kuenda kuvanhu nekuti tiri bato rinotungamirirwa nevanhu. Hatidi kuti vanhu vapedze pfuma yavo nekunetsa kuri kuita pfuma vachienda kunoti vanosangana nemutungamiriri. Saka tikutora mutungamiriri wedu tichienda naye kuvanhu achinosangana nevanhu kwavanogara achiteverawo zvakare kare matambudziko avari kusangana nawo munzvimbo idzodzo dzakasiyana-siyana.
Zvinhu zvamakapiwa mvumo nemapurisa here izvi kana kuti hazvidi mvumo yemapurisa?
Takatonyorera kumapurisa tichivazivisa hatikumbiri mvumo. Pabumbiro remutemo tinozivisa mapurisa kuti ndo urongwa hwatinenge tinahwo. Takavazivisa vakataura kuti aendererai mberi neurongwa hwenyu.
Mune nhengo ngani dzichakwikwidza muHarare?
MuHarare tine nhengo 28 out of 29. Tine 1 constituency chete ratakatadza kuita munhu. Saka ma constituency 28 ese tine nhengo dzichange dzakamirira musarudzo gore rino.
Mamwe mapato ari kuchema nenyaya yekuti havasati vawana voters roll. Imi matimakwanisa here kuriwana?
Atisati takwanisa kuriwana, takaenda koti kanopiwa mafomu, zvikanzi nyorai mafomu aya ozoenda onoongororwa mozodzoka kwapera mazuva maviri.
Tichitarisa mabatirwo ari kuitwa gadziro resarudzo nezeki, muri kugutsikanawo here?
Hatisi kugutsikana nekuti pane zvinhu zvizhinji zvavari kuita zvinombunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe, Muzvare Linda Tsungirirai Masarira vari parunhare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Gadziriro yesarudzo yeMDC Alliance inonzi yapinda musango zvichitevera kutorwa kwakaitwa zvigaro neMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa, zvakanga zvawiriranwa kuti zvichapiwa mamwe mapato ari mubatanidzwa uyu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mamwe mapato ari mubatanidzwa MDC Alliance anoti haasi kufara nekutorwa kwakaitwa zvigaro neMDCT yavachamisa, zvakazopedzisira zvaita kuti mapato aya ave nevanhu vakati wandei vainyoresa kukwidza chigaro chimwe chete munzvimbo dzakasiyana-siyana, zvikuru sei pasarudzo dzenhengo dzeparamende. Mutauriri wavaJacob Ngarivhume, vanhu vemutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti bato ravo harisi kufara nezvakaitika izvi, vachiti pane nhengo dzeMDCT dzakasainirwa mapepa ekuti dzikwikwidze munzvimbo mavakanga vawirirana kuti bato ravo ndiro richave nevanhu vanokwikwidza musarudzo vakamirira MDC Alliance.
Nyaya yevakwikwidzi vaviri vaviri muconstituency imwe chete inyaya iri kutishungurudza isu serimwe bandiko riri MDC Alliance. Panguva ino tiri kushandidzana nevamwe kuti tione kuti tingazvigadzirisa sei, zvisinei hazvo pamwe vamwe vanowanikwa vachimbodhonza-dhonza makumbo. Asi tine kutarisiro yokuti mukupera kwezuva ramangwana zvinenge zvaendeka. Tine tarisiro yokuti MDCT ichaudza vamwe vese vakapinda mumaconstituencies emaalliance partners kuti vawithdraw.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mencuve vakurawo nechihwai vatsinhirawo zvataurwa navamakota.
Vese zviri kutaurwa izvi zvokuti kwanzi paitarisiwa vanhu vanokwanisa vane zvikwanisiro. Isu vanhu vedu vane zvinhu zvavo, vane mari dzavo, vane chikoro chavo. Tinotoshamisika kuti kwakatorwa vamwe varipo vasingagoni kunyora mazita avo, ndovonzi kwai vanokunda vanhu vedu vanenge vakabva kumayunivhesiti. Hatidi kutaura tichidero, ngatitaure chokwadi kuti pakaita hungire. Hatichagone hedu kuramba tichitaura zvinhu zvakawanda.
Mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vanoti vaita musangano nasachigaro weMDCT yavachamisa vaMorgan Komichi nhasi nechinangwa chekugadzirisa nyaya iyi.
Ndikutobva mumeeting izvozvi ndofunga kuri kuona ndine makurukota andinawo, saka tingatoti kutomira kwataita iko zvino yanga ichitotinetsa kunyanya, tatove nesolution. mara nenyaya yacho saka zvechikwadi kwangu kunogunun'una nyango nesiwo tanga tine kugunun'una ikoko nekuti tanga tine masitsa akati wandei mamwe acho hatisina but atasarirwa nawo iwayo ndofunga ndo ata kutongopinda nawo tanga tine mana saka atasarirwa nawo tisingaverengi ayo atakazokuridzira tangosarirwa nemaviri yanove Gutu Central neShamva South chokwadi chiripo ndechekuti musha munogona kunetsawo zvechokwadi kuti mukomana nemuningi nemazukuru nezvimwe zvakadaro mugona kunetsana asi chikuru ndechekuti isu semakristo tiripo kuti tivake hatifaniri kudokwairira kuti zvinhu chiputsike saka ndozvatiri kutovimbisa izvo kuti aiwa zvinganetse ngatipinde mumba medu tikachane imomo asi tabuda imomo taakuonana nemhando
asi vakomichi vanoti vanyorera nhengo dzibato ravo dzakanga dzanyoresa kuti dzikwikwidze dzisina kupiwa mvumo nemubatanidzwa wemdc alliance kuti dzibvise mazita adzo komishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission
tinokurudzira vese vakapinda usiri pamutemo kuti vanyore tsamba dzekuwithdrawa kuzek vanofanira kunge vachidrivewa the bigger picture the bigger picture kuti tihwine maparliamentarians tihwine macouncils tihwine presidential vote kana munhu anga ari palo candidate ngaazive chinowani ukadrivewa neego yokuda kumira sacandidate uri kuzodivida vote wadivida vote the objective yekuti hwine constituency yoyo hatichaiwani yo wacho hauna kuhwina pati haina kuhwina watohwinisa zano pf
vakomichi vaenderera mberi vachiti bato ravo rakatora zvimwe zvigaro zvaifanira kukwikwidzwa nemamwe mapato mushure mekunge vaona kuti vamwe vanhu vainzi nemapato aya vakwikwidze munzvimbo idzi vakange vasina rutsigiro rwakakura vachiti chakakosha ndechekuti mubatanidzwa wavo umirirwe nemunhu anoteverwa nevanhu vakawanda
fezi yatasiyasana iko zvino so all less than 2 months kuenda kuelection hatichagoni kuti tiintroduce candidate tsva kuvanhu vanhu vanoda munhu vanoziva kurekutiko is the popular candidate people are ready to vote for him.
Vakomichi vatiwo vamwe mapato ari mubatanidzwa wemdc alliance havafaniri kuona sekunge vadzvanyirirwa vachiti kubatana kwavakaita vachiumba mdc alliance kunoreva kuti vatove vanhu vamwe chete hatinawo kukwanisa kutaura nemamwe mapato ari mumdc alliance akaita sezimbabwe people first people's democratic party nezanu ndonga kutinzwewo paamire panyaya iyi asi dzimwe nyanzvimunya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika mumdc alliance izvi zvinogona kuita kuti mubatanidzwa uyu uparare kana zvikasagadziriswa dzinotiwo izvi zvinopa zanu pf mukana wokukunda musarudzo dzemwedzi unouya sezvo mapato ari mubatanidzwa wemdc alliance uyu ari kupedza nguva yekutsvaga rutsigiro kuruzhinji achikakavadzana nenyaya dzevachakwikwidza musarudzo ava ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi
mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakanovhura patsva mugodhi weyureka uyo unocherwa goridhe mugodhi uyu uyo uri kuguruve mudunhu ramashonaland central vakanga vavharwa kubva mugore ra2000 apo vaive varidzi vavo vakausiya zvechimbi chimbi muna 2000 imomo zvichitevera kusafara kwavo nemitemo yaigadzirwa nehurumende yevaive mutungamiri wenyika varobert mugabe iyo vakaita kuti vati unovatarisira kuita bhizimusi munyika mugodhi uyu vakazovhurwa nekambani itsva yedelta gold zimbabwe iyo inonzi yakaisa mari inoita mamiriyoni 56 emadhora yekumutsiridza basa pamugodhi uyu vamunangagwa vanonzi vakavimbisawo kuti mugodhi uyu uchavhura mabasa anosvika zviuru mazana mana mukufambiswa kwenguva mukuziya nezvenyaya iyi Ivanzi Zininga westudio 7 abata nyanzvi mune zvezvicherwa vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu
maminerals haaperi chinopera itechnology inenge isiri kutendera but in the case yeureka mine inyaya yepolitics dzanga dzashata dzakakonzera kuti kambani yanga ichichera yacho iite withdraw saka zvinotionesa kuti the resource iripo asi panenge paakudiwa more financial resources dzekuita yatingati recapacitation of the mine kuti ikwanise zvekare kushanda at maximum production level ende zvinotora makore kuti tidzokere palevel yakadaro
pane mitemo
inenge yanga yakagadzwa neZimbabwe yakaita kuti makambani akawanda azotiza iwayo munana 2000 imomomo yagadziriswa here zvakaringana zvatakuona vamwe vachidzoka vachinzi vakufutanga zvekuvhura mamaina.
Hapana mitemo yati yagadziriswa. Zvinhu zviri kuitika munomu ndezvekuti vamunangagwa ndiwo mutemo wacho. Vanhu vari kuuya on the basis yeshoko, the word of mouth ravamunangagwa rekuti Zimbabwe is open for business. Zvizhinji zvavari kuita tinoshandisa vara rekuti vari kushandisa yatingati discretion. Zvavafunga ivo kuti it's even more difficult kuti company inyatsokuoperata muZimbabwe kasununguka nechikonzero chekuti kuti ukwanise kuwana license muZimbabwe unofanira kutanga vaenda kunogwadama kuma powerful politicians, powerful military generals.
Makambani ari kuvhura aya zvine chekuita nematongerwo enyika takatarisana nekuti sarudzo ndidzo dzaswedera idzi.
Hongu vamunangagwa mukatarisa vari mubishi rekuda kuti varatidze kuti vashandura zvinhu, vashandura upfumi hwenyika. Saka mukatarisawo zvekare maprojects avo avari kuintroducer. Pari kutaurwa manhamba makuru, multi-billion investments. Pachivimbiswa zvekare mabasa zviuru nezviuru zvemabasa. Zvinhu izvozvo hazvireve chinhu kana tichitarisa mining mukore wanhasi unowu.
Mukuru wesangano recenter for natural resource governance Vafarai Maguhu vari parunare kubrussels kubelgium naIvan Zininga westudio 7. Iye zvino tomboenda kuna Mavelas Musanganya uye westudio 7 kwaanotipa zviri kubva kuvateereri vedu kuburikidza newhatsapp pamwe nefacebook.
Regai timbokupai zviri kutaurwa nevatsigiri vedu paWhatsApp nepaFacebook page yedu yeVOA Shona panyaya dzakasiyana-siyana nezviri kuitika munyika nekunze. Panyaya yekuti mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vonyunyutirwa nevakawanda vari mubatanidzwa uyu vachinzi vakatyora zvibvumirano zvavakanga vawirirana panyaya yekugovana kwevanhu vachakwikwidza musarudzo. Richard Moyo anoti, zviri sei asi ini ndinoda kuti dai Mwari akapindira panyaya iyi, inoda Mwari kuti apindire nekuti nguva yatavari yakutoda Mwari avapenzira imwe. Malvin Mupfurutsa anoti, ini ndinoda kuti mutaure zvamunenge maudzwa nemutauriri webato kwete kufungidzira. Moli Mutoro anoti, Mwari pindirai Satani anyare. McLean Manyuke anoti, tsvagai dzimwe nyaya veduwe. Panyaya yezuva rekucherechedzwa kwevapoteri World Refugees Day ririko nhasi, Richard Moyo ari kuti kuva mupoteri pachokwadi hakusi nyore mune dzimwe nyika nekuti kurangarira zuva iri ndizvo, asi vapoteri vazhinji vanobatwa zvinorwadza munyika dzavanopotera, asi tinongotenda zvedu nekurangarirwa kwezuva iri. Richard Moya anoenderera mberi achiti, ini ndiri muSouth Africa, ndakapinda muno muna 2006. Ndifonereiwo, ndinodawo kupinda pachirongwa chenyu cheLife Talk. Panyaya yezviri kubuda kumutambo weFIFA World Cup uri kuitirwa kuRussia, vazhinji vari kufadzwa nekutamba kwakaita Senegal nezuro apo yakakunda chikwata chePoland 2-1. Nhasiwo vamwe vachiti vafarira mutambo wePortugal neMorocco apo Portugal yawanikwa iyo ichiwana chibodzwa 1 Morocco ichiwana 0. Vazhinji vari kunyora ivo vachipa kutenda kune mutambi Cristiano Ronaldo uyo vari kuti ivo uyu ndiye chibaba baba. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Masoja anorwisana nevanotengesera migwagwa yemuHarare muchiitiko chinonzi chakasiya mamwe emasoja aya pamwe nevanotengesa migwagwa vakuvara. Nhengo mbiri dzedare reparamende dzeMDCT dziri kukwikwidza musarudzo pasi peMDC Alliance dzinodaidzwa kumatare eMutare Magistrate Court dzichipomerwa mhosva yekuratidzira muna 2016. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare manhero anhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.